ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndishiti hei ino misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu chikunguru 15 2020. Apo wandu wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira. Kuramwa mabasa kwavashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba kuri kuenderera mberi sezvo vari kutadza kuwirirana nehurumende panyaya yemihoro. Dare repamusoro kumasvingo rinotambira chikumbiro chekuti murongi wemisangano yevechidiki muMDC Alliance vaGodfrey Kuraone vabhadhare mari yechibatiso inoti chiuru chemadhora kuita kuti vatongwe vachibva kuumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu tinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvekukwira zvakare kweuwandu hwevanhu vave kubatwa necovid-19 pasi rose. Izvo zvaita kuti hurumende dzitore matanho akasiyana-siyana ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa matambudziko ari kukonzerwa nechirwere checovid-19 pasi rose. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.